koti munyika vatanga kuramwa mabasa nhasi panguva iyo nyika yatarisana nechirwere checoronavirus. Vashandi ava vanoti hurumende iri kukundikana kuvapa zvekushandisa kuti vazvidzivirire kutapurirwa zvirwere zvakaita secoronavirus. Mutsamba kubazi rezveutano iri mumaoko estudio 7, sangano reZimbabwe Nurses Association rinoti rakasuma bazi rezveutano mazuva maviri apfuura kuti rinoda zvekuzvidzivirira kubva kuchirwere checoronavirus, uye richitiwo rinoda mvura muzvipatara nemari yekushanda kwavachaita nguva yakareba vachirapa vane chirwere checoronavirus. Mutsamba kubazi rezveutano nevakuru vezvipatara, mutungamiri werimwe sangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Zvakada, vakatiwo nhengo dzavo hadzichakwanisi kuramba dzichishanda kutanga nhasi sezvo dzisina zvekuzvidzivirira. Vati vakaita musangano nehurumende nemusi wemuvhuro nezvenyaya iyi, asi kusvika pari zvino hapana chabuda. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obedaya Moyo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Ichokwadi kuti vana mukoti vari kuti hatichakwanisi kuramba tichienda kubasa nekuti upenyu hwavo huri panjodzi. Kubasa hakuna zvekushandisa zvekuvadzivirira kubva kuchirwere checorona ichi. Chirwere ichi chirwere chinyowani chitisikazivi, chisikazivikanwi munyika yose pasi rose. Chirwere ichi chauya kuuya kwachaita uku, vana mukoti vari kuti kuhurumende dai yachimbikidzika kutidzidzisa nezvechirwere ichi, kuti chirwere ichi chirwere rudzii, chakaita sei, chinopararira sei, chinorapwa sei, tingachidzivirira sei, kuitira kuti ana mukoti vave neinformation yakakwana yekuti vanhu vedu veZimbabwe anonga aita masigns and symptoms oro zviratidzo zvinoratidza kuti ane corona, chekutanga anoenda kuchipatara. Ende kuchipatara munhu anotanga kunoona kukliniki, kungava kukliniki, kungava kuprovincial hospital or district hospital kana kuti kucentral hospital, munhu anotanga kunoona ndimukoti. Saka mukoti uyu anofa kunga ine information kuti vanhu ava pavari kubva maZimbabweans vachienda kuzvipatara vanenge vachitarisira kupiwa information yakakwana. Noti information yomasocial media kana kuti yomanewspaper kana kuti yomatv, vanenge vachida information kubva kuna mukoti nokuti vanenge vachiti idzi ndidzo nyanje.
Ko, zvinhu zvakamira sei pakudzidziswa kwavana mukoti?
Kudzidziswa kwavana mukoti hakusi kuitwa nekuchimbidza nekuchimbikidzika. Kwakatanga, asi kutanga kwakaita tine vanhu vashoma shoma stereki vadzidziswa nezvechirwere ichi. Saka tiri kuti kuhurumende dai yakurumidza pamusoro pezvo pekuti ana mukoti avana information, ana mukoti avana zvokushandisa zvinovadzivirira kubva kutapurirwa chirwere ichi nemaclients nevanhu vari kuuya vaine chirwere ichi.
Ko, sei zvichidaro?
Mukoti anongoona munhu atosvika atogara pabhenji achitotaura zviratidzo zvekuti ane korona. Pamwe mukoti anonga atomubata, apa mukoti haana zvekushandisa zvekudzivirira. Saka mukoti anogona kubatirawo. Saka isu tiri kuti hurumende kana tichida kudzivirira chirwere ichi muno munyika kuti chisapararira kuenda chisapararira kuvanhu vakawanda, nekuti mukoti zviri kuitika nhasi, mukoti akabatira chirwere ichi achabva nacho kubasa agoenda nacho muzupuko, paanokwira muzupuko agozadza vanhu.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vamwe vanotengesera mumisika mikuru yezvirimwa nembatya vanoti vave kuziva nezvekuipa kwechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus, uye vanoti vanobvuma kuti misika yavo imbovharwa kuti vadzivirirwe kubva kuchirwere ichi. Asi vanoti hurumende inofanira kuvabatsira kuti varambe vachirarama apo misika yavo inenge yakavharwa. Izvi zvinoitika apo kanzuro yeHarare yanyorera kuhurumende ichikumbira kuti misika iyi ivharwe senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Vakawanda vevanhu ava vanoti vanoziva nezvechirwere checoronavirus uye vanodavo kudzivirirwa kubva kuchirwere ichi. VaClemens Bachi vemumusha wembare vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kuti musika umbovharwa kana zvichizoita kuti vazoshandira pakachena pamwe nekudzivirirwa kubva kuzvirwere zvinosanganisira coronavirus.
Vanofanira kuvharawo kana kwa short period of time vendozvekuti raramisa.
Vamwe amai vati vanonzi amai vunganai vati vari kutotora matano ekuzvidzivirira kubva kucoronavirus nekugesa maoko avo kakawanda, asi vakati vanodawo mamask ekuvhara muromo ayo vati havakwanisi kutenga. Vati hapana chakaipa kuti musika imbovharwa.
Tichagara kumba shutdown. Pashutdown apa indonase kuti vanhu vemuZimbabwe tinozvifarira kuti nekuti prevention is better than cure. Asi kuti tigare kumba ka munomu tinorarama ne hand to mouth. Senditoti vana vangu vadye ndenge ndatoya kuno kumbarenda mbotengesa ndonobika.
Asi vamwe vakaita savapanashi siziva vati havabvumirani nepfungwa dzekuti misika imbovharwe, vachiti chakakosha kuona kuti mimisika yose mave neutsanana hwakanaka uye kuti vanotengesa vapiwe mbatya dzekuzvidzivirira.
Tikadivharira ndo main industry yangosara ndo patinoriramira. Padanimuchemadeno vaona imwe nzira kuti vanhu vasandiwo vachienda kumberi, asi tichigona kuti tipreventewo zvirwere chisapararira chienda kumberi.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesa mumigwagwa, Red Vendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vasamewo wadzaima ngoma vaudza Studio 7 kuti vanokurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dzishande nemakanzuro nehurumende pakudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Nyaya yokuti vanhu vanobudiswa mustreet isusu hatingairambi nekuti tiri kuziva kuuraya kuri kuita denda iro ripasiresi. But tinokurudzirawo futi hurumende yedu kuti ngaisatora nguva yakarebesa. Then chechipiri, tinokurudzira hurumende yedu kuti paiswe mamezures ekuti vanhu vakwanise kuramba vachirarama.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti vamirira kunzwa kubva kuhurumende mushure mekunge vaisa chikumbiro chekuti misika imbovharwa senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Asi sekanzuru tatopa muono wedu kare kuti dai zvambovharwa izvi kuitira kuti vanhu vasange vachiungana, nekuti pamisika panopinda zvuru nezvuru zvevanhu pazuva rimwe chete, ende hauzozikanwa kunzi ane chirwere ndeupi neasina.
Kumisika iyi kune vanhu vakawanda, izvo zvinonzi nenyanzvi zvinokurudzira kupararira kwechirwere checoronavirus. Kunze kwemisika nedzisvondo, vanhuwo vari kuungana kumitsetse kumabhanga pamwe nenzvimbo dzakaita sezvibhorani, sezvo makanzuro akawanda munyika ari kutadza kupa vagari mvura yemupombi. Asi vachitaura nevatori venhau nezuro Manheru mushure memusangano wedare makurukota, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati komiti yakaumbwa nehurumende kutungamira basa rekurwisa coronavirus iri kutora matano ese ainokwanisa kugadzirisa zviri kunetsa.
Vari kutarisa nyaya dzese idzodzi dzekutarisa utano kuti pane panomira vanhu vachida mvura, pane zvakawanda zvangachinetsa munyika, pangamire vanhu vachida chikafu, pangamirewa zvese izvozvo.
Chirwere checoronavirus kusvika pari zvino pave nevanhu vatatu vabatwa nacho, uye mumwe wacho Zororo Makamba akashaya nemuvhuro. Kusvika pari zvino coronavirus yabata vanhu vanosvika 430 ezvuru uye kuuraya vanhu vanodarika zviuru 10 nezvipfumbamwe pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Apo nyika dzakawanda dziri kuramba dzichitora matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus, zvikoro zvepamusoro-soro zvakawanda pasi rose zviri kutorawo matanho ekumbovhara. Zvimwe zvikoro zvakatobvisawo vadzidzisi vose vanodzidza. Zvimwe zvikoro zvakatobvisawo vadzidzi vose vanodzidza vachigarapo senzira yekudzivirira kutapurirana chirwere ichi. Matanho ezvikoro aya akasiya vana vakawanda vanobva kune dzimwe nyika vave parumana nzombe, sezvo vamwe vasina kukwanisa kudzokera kunyika dzavo kune vabereki vavo. Asi imwe mhuri iri mudunhu reMaryland uye iri yemutori wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri yakatora musikana anodzidza kudunhu reTennessee pamwe nemukomana anodzidza kune chimwe chikoro chepamusoro-soro chiri kuBaltimore, Maryland makare. mudzimai wavajonga amai Poshi Akandemiri vanoti vakatora vana ava nekuti vakaona zvakakosha kuti vavabatsire. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Akandemiri weStudio 7.
Nyaya yecoronavirus yakatokanganisa vana vakawanda zvikuru, especially my international students, panyaya dzepekugara. Nekuti zvakaitika ndezvekuti pavakanga vakuenda kuspring break, vaifanira kuzodzokera kuchikoro musi wa23 March. Asi nenyaya yekuti kuzvikoro kwakunzi hazvichaita kuti mudzoke nekuti coronavirus yange yaisvika pakaoma, vakanzi chibva emangoenda tozokuudzai kuti chidzokai kuchikoro kana kuzotora zvinhu zvenyu. Saka vari pahoro pacho kudai vakazonyorerwa vachinzi zvekuchadzoka hazvichaita, zvichobva maitongogarira ikoko. Saka zvakabva zvavakanganisa nekuti vazhinji vachina vanenge vasina kugara dzimwe nguva, vanoti kana holiday ichinge yasvika vanodzokera kumisha yavo kunyika dzakasiyana siyana. Asi isu tine vana vaviri, mumwe wacho musikana anodzidza kuTennessee akanga auyawo zvakare kuspring break akabva angogara ari pano. Mukomana akauya paweekend akadzokera kunonyora mazamanishon. Takazviita izvi kuti at least vabereki vavo vari kuZimbabwe vasinyiye kubatikana nekushaya kuti vana vavo vari kupi apo pavanenge vachipedzisa bvunzo dzavo idzo dzavari kuita online mazuva ano.
Mungatidzwa kuti chii chakakupai mweya wekutora vana vasiri venyu vamakabereka kuti munge muchigara navo?
Mwoyo wekubereka unongorwadza zvikuru sei kana iwo mubereki uri kure maningi nemwana wako. Saipapapa vabereki vese vari kuZimbabwe vana ava vari kunoku kunyika iri kure zvakanyanya. Saka kana uchinge uri mubereki unonzwa tsitsi nekuda kuzorodza pfungwa dzevabereki vanenge vari kumusha kuti at least vanorara hope vachiziva kuti vana vavo vane pavari kuisawo musoro pasi uye vachidyawo sadza nezvimwe zvakadaro vasinganetsikani nekushaya pekugara.
Ivo vabereki vevana vamakatora vakatambira sei danho ramakatora iri?
Vakatenda zvikuru, vanonyora pamameseji eWhatsApp vachitenda kuti Mwari vakuropafadzei, baba namai Akandemiri muitirwe zvakanaka. Vana vari kutaura kuti aiwa vagere zvakanaka, havana zvizhinji zvavanofunga kunze kwokungoverenga kuti vapase. Izvi kupekugara nepekurara nechekudya, aiwa havambofunge nezvazvo.
Imi magara mune vana venyu vaviri nechakare, vakatambirawo sei danho iroro kuti munge muine vamwe vana vaviri?
Ivo vasikana vedu vaviri ava ndo vanotokurudzira kuti tichengete ivo vana ivavo.
Zvii zvamungataurawo kune dzimwe mhuri dziri munyika dzine vana vane dambudziko seri kuti zvikoro zvavharwa, vana havana kwekuenda?
Vabereki vari mudiaspora, kana manzwawo kuti pane vana international students vasina pekugara, especially panguva ino yecoronavirus, please take them in. Zvinobatsira zvakanyanya kuti vana vasashupike uye kuti vabereki vavo kuZimbabwe vasanetsekane zvakare. Nekuti zvakangonaka kuti tibatsirane, nekuti mangwana vazoti mwana wako anofuma ari papi, mumwe musa anofuma ari kunyika iri kurewo, ende ikoko achakwanisa kuona vanhu vanomubatsira.
Avo vanga vari amai Poshi Akandemiri vachitaura vari parunare muMaryland muno muAmerica naJonga Akandemiri weStudio 7. Nyika dzakakomberedza Zimbabwe mudunhu dziri kutora matanho kuzvidzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus, izvo zvoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisare zvoomerwa pakupinda munyika idzi. Shingirai Madondo anotipanyaya inotevera.
Nyika dzakapoteredza Zimbabwe dzinoti Botswana, Zambia, Mozambique neSouth Africa dziri kutora matanho ekudzivirira kupinda kwecoronavirus munyika idzi kuburikidza nekutora matanho akasimba panzvimbo dzinopinda nevanhu vachibva kune imwe nyika. Botswana yakadzivisa kuti yavhara miganhu yayo nemusi wechipiri, uko South Africa iri mubishi rekukurudzira kuti vagari vemunyika iyi vasabude mudzimba kutanga nechina kurume 26 kwemasvondo matatu. Zambia, Namibia neMozambique dziri kuitawo mushandira pamwe nedzimwe nyika dziri mudunhu reSADC mukuvhara zvikoro uye kurambidza kuungano kwevanhu vazhinji senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere icho chakatanga mudhorobha reWuhan kuChina muna zvitagore rapera. Asi matanho ari kutorwa nenyika dzakakomberedza Zimbabwe ari kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviomerwe kupinda munyika idzi. Such girl was sang on the Vendors Initiative and Economic Transformation Vasamo Wazai, Valda Studio 7 Gutukuvarwa Komadoroba, which I talk about Vajon Kodze Zuronda, sezoro jinji kucherara mane kutenga midziyo kuvakidzani veZimbabwe kuti vatengese munyika.
Vanhu muZimbabwe varushinji kukurarama neinformal trading iyo ima cross border trade amasugendas saka nguva yacho yekuvharwa haifani kuzove. Ndozva ndiri kuti nini tinotokurudzira kuti nguva ngaisare besi nokuti zvinenge zvaangofanana nokuti vanhu vakufanira nzara muZimba.
Vawadzai vanoti hurumende yakafanira kuona kuti ingabatsire sei hungwanda ngwanda huvanhu vanorarama nekutenga nekutengesa sezvo kutengesa handiko kuri kuwanisa ruzhinji chouviri.
Unless kana kuri kuti hurumende yedu inoisawo maschemes kana kuti maplans ekusapota vanhu nemari kana kuti nechikafu chokuti vanhu panenge pasina midiyo yekuti ndipinde kuti ndingotengesa. Otherwise isusu tiri kukurudzira kuti ngaisare besa nguva yekuvhara machi maboda nokuti ndo kuri kuraramira vanhu.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinotyaira bhazi rinofamba pakati pedhorobha reFrancistown muBotswana neHarare vaMichael Muzondiwa vanoti mamiriro ezvinhu aita kuti vapererwe nebasa.
Mamovement avanhu achaita mashoma nokuti just because mumwe nomumwe anenge achizova kuti bota rakafarwa saka hakuna anonhangira saka that means basa remunomo reta shoma nokuti otherwise Botswana iri kurelya navanhu vari kubvawo Zimbabwe achizotenga katwa kwaitwa bhodha reBotswana neBotswana neSouth Africa nenhangira zvauraya ikonomi yeBotswana.
Asi muzvare Peace Gwatidzo vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kutevedzera yambiro dziri kupiwa nemapazi ezvautano enyika dzakapoteredza Zimbabwe nokuti ndiyo nzira chete ingapedza kupararira kwecoronavirus.
Kumhanya haizvi kusvika, ngavarambe vakagara because kana ukauya kuno nouya nechirwere nouya uchirwara nouya uchikonzera vamwe kuchirwere kuno uchifira kuno nevamwe uchiuraya futi.
Hurumende yavaEmmerson Mnangagwa yakavharawo mabhodha nemusi wemuvhuro mushure mekunge Zororo Makamba ashaika nokuda kwechirwere checoronavirus. Nyika iri mudambudziko guru rechirwere checoronavirus mudunhu reSADC South Africa iyo ine vanhu mazana manomwe nemapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Raundi Wellington, Wellington makunde mati ndiri munhu angu muPretoria ndomandiri sofa tichitaura nenyaya yecoronavirus sofa ngonzo kwanyuzi kunzi manamba zvarikuwedzera bati mabasa kwatiri kushandira isusuva haisati yanyanya kutekeshera zvomudaro bati marestorant achipindwa maworking hours anzizoni from morning kusvika 6 vanenge vachivhara then weekend tinenge takushanda from morning kusvika ma1 ndo mamirira azvaita saka tarisa nebasa redu rinorasimuze kushandira mumarestorant zvinhu zvinova zvabvisirwa nekuda kwekuti maworking hours achinzirwa kuti zvete vanhu vakungotya ivo mumakastoma kuti vatenge chikafu chavari kutotya kuuya kutenda chikafu.
Pabasa renyapa munorarama muchiwedzera nemari yematipi here? Saka zvinoreva here kuti pamune musingaite kubasa mune musiri kubhadhara zvinofamba sei pa?
Ya isusu basa redu ratinoita ndirekuti hatina like commission toshanda ese tobhadhara nemadelivery fee zvekudhiliva chikafu saka toshanda nemadelivery fee chete ndezvachiita so kana ukasaenda kubasa hapana mari makastoma akaodhawo mashoma mari shoma hapana mari saka zvinhu zvake zvatoisebo zvakanyanyisa izvi.
Makatarisawo kuZimbabwe munoona unge vakagadzirira zvakakwana here?
Chinoitika vanhu ava vanenge vachiti zvone vakagadzirira ka chirwere chisati chapinda munyika. Wanti changopinda munyika chino ndokwavanoona kuti zvone havana kana chavakagadzirira kana kawana. Ndokuti tikada kutarisa Zimbabwe tichikombeya nemunomu ka chikapinda kuZimbabwe kutovhara munyika yedu. Zimbabwe vanhu vari kutanzwa kurapwa zvirwere zviri izvi zvakafanana nemaronda nechinchinomwe urwere huri simbu hwokuti zvinokwanisa kungorapwa munhu achitodzokera kumbasa vari kusvika the what about izvinhu zvakaita seizvi
kutarana uvitara wese vekuburawayo haina kuzadzo kumbira angu dai hurumende dai kwanza kumiramira panya chirongwa ijambo bharo chiro mamuma boda zao kuti chirere chisa chapikise vekuti chishopa muno mandi vochokiswa denoto chitwa ikoko
ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Munau dzemutambo, mutambo une mukurumbira mumabhawa kana kuti pool wambomiswa nekutyira kupararira kwechirwere checoronavirus, asi vamwe vanonzi havasi kutambira chisungo ichi. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Ko nyange hazvo pasina mutemo kana chisungo chiri kubata vemumabhawa. Mutambo une mukurumbira munzvimbo idzi wepool wambomiswa zvekare pachityirwa kupararira kwechirwere checoronavirus. Gwaro rabva kumutungamiri wepool association of Zimbabwe va God knows marawanyika rinoti mitambo iyi yamiswa kusvika kupera kwakubvumbi, apo vachaona kuti inokodzera here kutambwa zvekare. Kunyange hazvo uchiunganidza chaunga munzvimbo dzekutandarira idzi, veruzhinji havatarise pool semutambo asi semafaro anounganidza vanhu. Vamarawanyika vanoti vabvumirana sekanzuro inotungamira mutambo uyu kuti uchadzoka munhandare chete kana zvave pachena kuti chirwere ichi hachikanganise vatambi apo vanenge vachisangana. Muteveri wemutambo uyu vaShepherd Size vanoti zvaitwa neutungamiri hwemutambo uyu zvinofadza sezvo upenyu hwakakosha kudarika zvemafaro izvi.
Yeuti vanhu yakakosha kukunda magames epool, saka zvavaita zvakanaka zvekuti titoroskurudzira zvavaita izvo, titorostenda nekuti vanhu vangacharamba vachibata chirwere vakawanda pasina mari.
Asi chiri kurwadza ndechekuti vamwe mutambo uyu havasi kutevedza zvakatarwa izvi, sezvo vari kuungana vachiita zvekubhejerana kuti akunda ndiani owana mari inosvika papi. Mugari weMwaren Park muHarare vachapuwa jakarasi vanoti veruzhinji vanofanira kukoshesa utano kwete kukudza mari.
Hurumende chero yakati imise mitambo iyika, asi kuno kupuwa iri kutambwa. Yatambwa zvinoita kuti isu vanhu vemucommunity tinenge tava danger, tinozonge tavasangana nezvirwere izvi, asi kuziva kuti zvinodzivirirwa sei, zvinouya sei, kana zvauya isu hatina chekuti tizvidzivirire. Saka taikumbira kuti mitambo iyi imbomiswa yose.
Chirwere ichi chakonzera matambudziko makukutu pasi rose. Vaimbove mutungamiri weReal Madrid vaLorenzo Sanzi vakashaya nechirwere checoronavirus ichochi. Vatambi vakawanda kusanganisira venhabvu, basketball nemwe mitambo vakabatwa nechirwere ichi, uye vanosanganisira manager weArsenal Mike Atega, Maroon Fellini, Kevin Durant webasketball ane mukurumbira wakanyanyisa, Paulo Dybala, Yunai Junsuk, Daniel Rugan na Blaise Matuidi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Takatarisa chirwere checoronavirus.
Boy, am I a ATM boy? Dance boy, my dad.
guide. Lie to me with love in your eyes. Want to buy, buy a moyo. Want to die, sazo ro ro. Lera kim, nemo kaka. Ino fuma yo kuruma. Damn boy, am I a damn boy? Is this a fake romance, boy?
Tereri, musa kanganwe kuterera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisa anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera. Munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu. Munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Vana chiremba navana mukoti vanotanga kuramwa mabasa vachiti havana zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kuchirwere checoronavirus. Vashandi vepanhande rendege muHarare vanotangawo kuramwa mabasa vachiti vari kutyira upenyu hwavo kuchirwere checoronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Isika tisenda bako VOA.